This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 18, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvinazvomatembatire zvanotiwe mune zvinhu zvakawanda zvanga zvakavandika zvanga zvisingaoneki nevanhu veZimbabwe zvanga zvisiri pachena. Asi ndinoda kuti paitwa marali aya takunyatsokuona kuti mubatire zvanotiwe harisi bato risingawirirana, harisi bato ranga rakabatana, ibato ranga rine factionalism.
ZANU-PF yoita Politburo nechitatu kuzeya nyaya dziri kunetsa mubato iri.
Tikuona kuti matageti edu anogona kuachikwa zvavo kana kuti zvinogona kuapfuura. Asi changoneta izvinezvi ndechekuti pasi rose vanhu vaakunge kuzeza kufamba nenyaya yekutya chirwere ichi, kunyanyanya kana kufamba kwacho kuri kwekuuya kuAfrica.
Musangano weSanganai Hlanganani Tourism Expo wopera nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weZANU-PF varugare gumbo vanoti bato ravo riri kuita musangano wePolitburo nemusi wechitatu svondo rinouya kuti rizeye nyaya yekunetsana kunotyisa kuitika mubato iri. Kunetsana uku kunonzi kwakatonyanya mushure mekunge amai Grace Mugabe, mudzimai wemutungamiri wenyika, vapedza misangano matunhu ose vachinzi vainge vachinyomba nekushora mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Amai Mugabe vari kufambawo nevanhu vanonzi vari kutsigira chimwe chikwata chinotungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Asi amai Mujuru navamunangagwa vanosimboramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira muZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaBlessing Vava.
Musangano uri kuitwa wePolitburo musi wechitatu haukwanisi kupedza makakatano ari mubato reZANU-PF, nekuti makakatano aya makakatanwa ava nemakore akawanda vanhu vachinetsana nekuda kwekuti vari kuda kuti pavamugabe pavanofa kana kuti pavanoti vave vanopinda pachigaro ichocho. Ende nemaonero atinozviita nezvanga zviitwa marali anga ichina state led, tikunyatsoona kuti mubato reZANU-PF mune zvinhu zvakawanda zvanga zvakavandika zvanga zvisingaoneki nevanhu veZimbabwe zvanga zvisiri pachena. Asi ndinoda kuti paitwa marali aya takunyatsokuona kuti mubato reZANU-PF harisi bato risingawirirana, harisi bato ranga rakabatana, ibato ranga rine factionalism yakanyanya. Ende factionalism iyoyo handioni kuti mapesana kuri muZANU-PF kunogona kupedzwa nemiting imwe chete. Asi zvinhu zvaramba zvichienderera mberi vanhu vachingorwisana zvakaita sva kongresi yeZANU-PF.
Pane vamwe vangava kuti amai Mujuru ngavatosiye basa vari kuchikwata chinonzi chiri kutsigira vamunangagwa. Munoona zvakakodzera here kuti amai Mujuru vasiye basa pasati paitwa kongresi?
Chatinofanirwa kuti tiongorore ndechekuti muZANU-PF kongresi chete ndiyo inokwanisa kuti ibvise munhu kana kuti iapointe munhu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaBlessing Vava vari parunare muHarare. Musangano weSanganai Hlanganani World Tourism wapera muHarare nhasi. Musangano uyu wakatanga nechina uye wakaunza pamwe chete vezvekushanyirwa kwenyika vekunze. Asi hurumende inoti nyaya yechirwere cheEbola iyo yauraya vanhu vakawanda kuWest Africa yakapa kuti vamwe vaida kuzoratidzira vasauye muZimbabwe. Zimbabwe kusvika pari zvino haina hayo kana munhu mumwe chete ati abatwa nechirwere cheEbola. Nyika inonzi yakarasikirwa nemari inosvika mamiriyoni matanhatu sezvo makambani makumi matatu akaramba kuuya kuzoratidzira. Mukuzeya nyaya yekushanyirwa kwenyika, tabata mukuru weZimsan Vashingi Munyeza kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Panyaya iyoyi inini ndinoona kuti hurumende yakuedza chose. Kana munhu akatarisa achiyera kuti kukwaniswa kana kusakwaniswa kuri kuitwa nehurumende ndekupi, tinotarisa nenyaya yeawareness kuti vanhu vari kudzidziswa here, vanhu vari kuvaudzwa here nenyaya yechirwere ichi. Izvi tiri kuona zvichiramba zvichiedzerwa zuva richipinda mune rimwe zuva. Chechipiri ndechekuti tine here zvinhu zvinotibatsira kuti tikwanise kuona nekuongorora vanhu vanogona kunga vakatakura chirwere ichochi. Tiri kuona kuti zvaedzerwa kupfuura zvazvanga zviri patakatanga kuziva nechirwere ichochi. Chechipiri ndechekuti kana munhu akanga awanikwa aine chirwere ichi, tinokwanisa here kumubatsira. Tiri kuona kuti patori nemadesignated places kana mahospitals, mumahospitals vanobatsirwa sei. Izvozvi zvakajekeswa kune vanhu kunyanyanya vanobata nezveutano hwevanhu.
Mukupeta hurukuru yedu vamunyeza, munoona here imi sevanhu vari kuita zvekushanyirwa kwenyika muchikwanisa kuti muwane uwandu hwevanhu vamanga muchitarisira kuti vange vachiuya gore rino?
Tiri kuona kuti matageti edu anogona kuachivwa zvavo kana kuti tinogona kuapfuura. Asi changoneta zvinezvi ndechekuti pasi rose vanhu vaakunge kuzeza kufamba nenyaya yekutya chirwere ichi, kunyanyanya kana kufamba kwacho kuri kwekuuya kuAfrica. Asi zvinhu zvekuti tiri kuramba tidzidzisa vanhu venyika dzepasi rose kuti zviri kufambiswa sei kuno. Asi tiri kuona mugore riri kuteera zvinhu zvicharamba zvakadaro zvichienderera mberi. Kuvhakacha kwevanhu tiri kuona kuramba kuchikura, kunyanyanya kunyika dzakaita sana Europe, America uyezve nekuna naAsia.
Mukuru weZimsan Vashingi Munyeza vachitaura vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift here. My Isabel. Yeah.
Na father my sister. Na father munhu wese ma sweeta. Doro tadira bazita father vari bazita father kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer father. Makaterera studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya huye.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina mbuya Rosemary Machinga vekuzumba avo vachange vachitaura nesu nenhuna dzavari kutarisana nadzo semudzimai ari kurarama ari kumaruva. Mbuya Machinga vanoti ivo vari kuchengeta vazukuru uyezve vakwegura, asi vari kuwanikwa ivo vachiramba vachienda kunotsvaga mabasa kuitira kuti vawanikwe vachiriritira vazukuru nevamwe vana vavo vasiri pamabasa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Mbuya Machinga.
Zvakanaka ii, ndinofara ndichikurukuro nemi tisi Marvelous.
Mbuya, mungatitsanangurire kuti muri kupi imi pari zvino?
Ini ndinogara kuZumba, ndokwandiri. Mumachist province ndimo ndinogara kuZumba.
Mungati imi madzimai ari kuremekedzwa here munharaunda yenyu yamunogara iyoyi, tichitarisa kuti tichangobva mukurangarira zuva remadzimai ekumaruva?
Munomu madzimai haamboremekedzwa, kana madzimai ndivo vanhu vanototambura zvakanyanya. Vanotorarama nokutengesawo tunhu pamastesheni panomira makombi, vachitoraramawo nokungonohodhawo, vachirarama nokunohodhawo, vamwe vanoonga kuno kukuno itwa zeboride vachino tsvaga kuti vawanewo chouiri nokuti madzimai muno mundiwo ari kutopipirira misha vamwe vachiitawo maricho ekuenda kunorikichirawo kumunda komumwe kana riri zhizha kana chiri chirimo chinechi vanonodiridza mumagadheni mevamwe vanokwanisa kurima magadheni vanodiridza opuwawo tumari kuti avanawo chekutengesa sauti no vari kutoriritira mhuri havamboremekedzwa kana vadzimai vekuno.
Imi munofunga kuti zvii zvingaitwe kuti mudzimai wemumaruva semunharaunda menyu mamunogara umu kuzumba awanikwe achiremekedzwa?
Aine handina zvandingatogona tiona kuti chii chingaitika, asi kuti dai hurumende yedu iriyo inokwanisa kuisa mukana wokuti madzimai aremekedzwewo, vachionawo kuti madzimai anofanirwa kupuwawo zvidanho zvepamusoro kuti vakwanise kuzoremekedzwa vachigone kuzotungamirirawo vanhurume. Vachionawo zvinhu zvinhu zvavanovaitirawo kuti madzimai akwanise kudi kuremekedzwa.
Tombotarisa imi munzvimbo yamunogara umo, muri kurarama muchiita mabasa api? Tinoona kuti pari zvino mataura imi kuti mave mbuya, muri kuzvikwanisawo sei?
Ini ndiri kungoraramawo nokungogarawo, mamwe mazuva ndinoendawo pana anenge achidawo ndoti ndashayawo sauti shamwari ndipowo padiki diki pandingakushandire ondipa kandimaka diki ndeita maricho panzvimbo yekuti ndiite 3 days ndopedza ndogona kuita 4 days ndichingoshandawo ondipawo tumari twake ndoshandawo nokuti vana vangu havashandi havana mabasa, mabasa akapera nepamusana pezvematongerwo enyika.
Mune vana vangani?
Ini ndine vana vashanu, ndine vazukuru vatatu vandinochengeta vana mai vakashaika pa-2009 mashure mejambanja.
Munoona dambudziko iri rekuchengeta vazukuru rakawanda here munharaunda yamunogara? Tinoona kuti vamwe vana mai vakawanikwa vachienda kumarimuka kunze kwenyika. Vakasiya vana vakawanda here munharaunda yamunogara, uyezve zviri kugoneka here kuti vana ava vachengeteke zvakanaka?
Vana ava havasi kumbochengeteka zvakanaka, kungoti chete hapana zvokuita, mwari ndiye anochengeta, ongoti dai ukakwanisa kuwana sadza rekuvapa kuti vakwanise kudya vachiguta, nekuti vamwe vava vakaenda kusouth africa, vamwe medu muno munharaunda yatinogara vakaurayiwa nguva yechambanja vakasiya vana vachiri vadiki, saka havasati vaakukwanisa kushanda vana ivavo, saka iwe ndiwo unenge waakutovariritira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mbuya Rosemary Machinga vekuzumba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndatendawo zvangu sisi mazverasi muna tiyeukawo pane zvimwe zvinhuwo.
Avo vanga vari mbuya Rosemary Machinga vekuzumba vanga vachitaura nesu pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, kana kuti our lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa matambudziko anonzi ari kusangana nevagari vekuchisumbanje, avo vanoti mvura nemweya zvavanofema zviri kukanganiswa netsvina iri kuraswa kubva mukambani yeGreen Fuel. Muhurukuru yedu tine mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Madhuku. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMadhuku.
Tinoti matadi zvenyu vevateereri.
VaMadhuku, muchirongwa chedu cheupenyu hwedu nhasi tafunga kutimbotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhu kuchisumbanje, kwatinonzwa vamwe vachigunun'una neyatingati pachirungu pollution, kana kuti kukanganiswa kwemvura kana kwemweya nevane makambani ari ikoko. Mungatozova zvakamira sei?
Ya, ichokwadi ndo nyaya dzekutia kuno kundofunga mungada kuziva kuti chirongwa cheGreenfield chiri kuita zvakanaka, ndo iri kunzi big project yedu yenyika asi panewo kugurunga kwakakati kuti kuri kuitika muvagari vekuchisumbanje kunyanya vari kusaidi dzekunonzi kuchinyangwa kuchisumbanje nekuti paakatanga chirongwa ichi muna 2009 panewo mawesti anga achibuda mukambani pavanenge vachigaya nzimbe paya mvura yavo imwe yakapinda murwizi runonzi jera wachera rwizi runonzi jera wachera rinofambisa zvemvura ruchipinda muna save save ndiyo inozoenda kune Indian Ocean saka pakabuda mvura iyi kuti anga vachingotanga kugaya gaya mvura iyi yaiti kana zvipfuyo zvikanwa madhongi nemombe zvichifa nehove saka nekudaro nharaunda vanhu vanga vakuchema chema kana mombe nehove dzichifa ko zvinodiwo paupenyu hwevanhu saka pane zvakati kuti zvatanga tichitarisawo sevari kumirira community tiri kuchirongwa chedu cheplatform for youth development zvinoti vanhu vaitika kutya kuti ko kambani yakaitawo here iya inonzi environmental impact assessment vaonewo kuti izvi zvinokanganisa upenyu hwevanhu like environment hutsi hunobudawo mukuitwa kwegreen fuel huenda muchadenga huri kukanganisa zvakadii nekuti pane dzimwe nguva mhepo inoenge ichifemiwa inobrithiwa nevagari inenge iri iya inenge ichinuhwa saka zvakazvanga zvagara zvichingoitwa nemastudies
zvamataura izvo vamadhuku zvakaonekwa mushure mekunge kwaitwa ongororo here kuti zviri kukonzerwa nezviri kubva mukambani yegreen fuel
ndinoshanda nebato rechidiki replatform for youth development pache zveduwo tanga tichipihwa mareports nevagari ezvinenge zvaitika sekuti muna 2010 pane madhongi nemombe zvakafa tikato kunditora mapicture nehove dzaifa pari zvinowo pane vanhu vanoti kana vakatsika mvura dzinenge dzecanals vanotsemuka mutsoka dzavo vamwe vanenge vasinyazi vanenge vachiti manga nevamwe vanenge vachiti arashi saka tine humbo hwatinenge tinahwo hwenharaunda husina kunyatsokudzama kuenda kumalaboratories asi veema vanoita nezvekuongorora mafambiro eenvironment takavapawo masamples emvura yainowanikwa mumacanals vakaendesawo izvi mumalaboratories ndo kwakabva unyanzvi hwekuti mvura iyi kanawo mamwe magasi ekubuda anokwanisa kukanganisira kuti panoita nguva yakati kuti vanhu vamwe vanenge vasingachakwanisi kunyatsoona zvakanaka kana kutiwo zvinokanganisa chibereko kuti panoita nguva yakati kuti pane vanokwanisa kuita mamiscarages titoriwo nevamwe vakakuita mamiscarages vanda kumahospital asi ingati hatizinyatsi kuziva unyanzvi hwakadzikadzika asi pakutaura kuri kuita vagari vanenge vakuziti izvi zviri kukonzereswawo nemawest iwayo ipollution iri kubva kukambani yegreen fuel
imiwo sevagari venzvimbo iyoyo zvii zvamuri kuitawo kudzidzisana pamusoro pematambudziko kana njodzi ingawanikwa kubva muzvirwere kana kubva mumvura dzamuri kutaura idzi
tiri kuita zvakati wandei mukasika kuchisumbanjoko kuchipingo saka muchiona kuti veruzhinji vari kufarawo nebasa riri kuitwa nevechidiki zvisi kuplatform for youth development tine ataimboita anonzi maroad shows ataiti kana tichikurukura tichitobvunza vanhu nezvekambani tichibvunza mibvunzo yatinenge tichipa vanhu matshirts kana cds kuti tikwanise kuvadaidza pavanenge vachiita mafaro asi vachikwanisa nemibvunzo tiriwo muhurongwa hwakati kuti watiri kutaudzana nevekambani vacho kutiwo vanenge vachitaa iri vamwe vanenge vachitiza neinfomation asi muchiona kuti vehurumende yecabinet vakatomboya vachitungamirirwa pavanga pachiri nevamutambara vari deputy prime minister muna july manje manje uno takanotaura neveparliamentary portfolio imechidiki inotungamirwa gajene vakasumbanje nemamwe mamp dzasvika kuma22 vakakwanisa kutaura necommunity kuti community ikwanise kuziva zvainofanira kunge ichitarisira kuti isusu tinenge tichifunga kuti secommunity tiri kungoda kuti tiito vanobhenefita pachirongwa asi tichichinjidzana nekambani kuti izvi zvinokanganisawo hutano nemagariro
aiva vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamadhuku nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu
tinotenda vateereri
manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth development vaclarice madhuku muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga munhau dzedu dzemitambo kuchange kusingadanwa anonzwa mangwana apo chikwata chehighlanders chichange chichitamba neharare city kurufaro stadium mumasemifinals emukombe wechibuku super cup
Real sounds record.